Takatumwa inini naComrade Dickson Dzora, director kupati Suzanu PF. Soko ratakatumwa naro nderekuti Comrade Chiefs vakanga vadeclarewa Liberation War Hero, zvichireva kuti vanovigwa with military honors and with state assistance. And ruremekedzo urwo rwangoda kufanana neNational Hero because vanopinda muNational Heroes Act inosara ichichengeta mhuri, but havavigwi pagomo. That's the difference only.
Tiri kunzwawo kuti izvi hazvina kunyatsogashirwa nemhuri yavo. Vakati kudii kwamhuri?
Takagara nemhuri parutivi, takatsvaga pakafamba ipapo kuti tiite dare nemhuri, nemadzibaba acho, vana baba munini, vanin'ina varipo, nevana vake Comrade Chiefs nemadzimai, tikakurukura tikavataurira decision yakanga yatorwa. Havana kunyatsozvitambira, vachipokana kuti kose asina kupuhwa National Hero. Tikati zvinenge zvadecidwa ndizvozvo, hapana pakati pedu, hapana anokwanisa kuzvichinja. Ndosaka vakazokumbira kuti tidzokere kuvakuru. Tinokumbira zvakare, tinosvitsa soko rekuti vari kukumbira kuti hapana here mamwe mafungiro. Saka ndomamiriro azvakaita izvozvo. Takangomirirawo kubva kuvakuru kuti kune zvichabvako here mukukonsultana kwavari kuita, mukubvunzana nekutaurirana kwavari kuita. Asi muurongwa hwatiri kuita isusu tichitaura nemhuri, kana dai isusu seministri ndisu takatakura rufu urwu, ndisiri kuchengeta zvese, ndisiri kuzviita. Kana pasina declaration yekuti tinogona kufamba nayo yatambirwa nemhuri, tiri kutaura nawo mhuri yacho kuti munhu tofanira kumuviga by Friday. Because tani takutokwanisa 7 days manje tina Comrade mumba, and anofanira kuvigwa, anofanira kuradzwa at some point.
Ko vamwe vangu vachiti vanhu havana kunyatsofara zvekuti vamwe vanenge vamwe vangu vachitiwo vehama havana kunyatsofara zvekuti vanenge vangaoda kukandirana makobvu nematete nemi navachingadhube, ichokwadi here kana kuti makagara mukataurira nemi zvakanaka?
Hapana kumbopesana kwakaitika ipapo. Comrade Chingadhube ezviyo awe vanga vachirwara mazuva apfuura, saka vanga vasati vasvika parufu ipapo. Ndosaka takaenda nawo manheru. Saka tanenge tiinawo zvakatipawo chiremera kuti tasvika naminista, but vakabata maoko tikagara nemhuri, tikataura musoko redu varipo, tikakurukurirana zvakanaka, tikabva zvakanaka. Hakuna kumboita any threat on us.